Yes, sezvama taura takaburitsawo gwaro redu isu seve Zimbabwe Election Support Network iro ratiri kuanalyzawo the preliminary reports on the legal and statistical analysis of the ZEC delimitation report.
Mungatipewo muchidimbu here zvimwe zvezviri mugwaro iri?
Mugwaro irori tiri kungofara nekugamuchira kuti chekutanga isu seve zvinhu takanga tave nemakore tichikumbira my electoral reforms zvikuru kusanganisa nyaya yedelimitation nokuti takange taona kuti mumy elections edu akaitwa kubva muna 2013 na 2018 akanga kwane maconstituencies nemawards akanga akapfurikidza namba yevanhu vanotarisirwa kuti vange vari muconstituencies kana kuti muwards.
Sekupi mungapere mienzaniso wematunhu akadai?
Saka topa mienzaniso seHarare South yakanga yane mavoters anopfuura 70,000.
Saka mashoko enyu kuhurumende ndeyekuti kudii?
Takanga tichikumbira kuti mareforms edu vehurumende itiisirewo census kuti itange before delimitation kuti data ravanenge vawana pacensus rizokwanisa kushandiswa kana kuti kuitwa reference to nenge pachitwa delimitation. Saka takaona hurumende ichiamenda mutemo weCensus and Statistics Act ikaita kuti deti rekuti census riitwe riiswe kumashure zvakazokwanisa kuti census iitwe before delimitation yaitwa. Saka imwe yereform yatiri kuona kuti hurumende yakakwanisa kuisa. Naizvozvo kungovapo kwakaita delimitation tinongoda kutenda hurumende neveZEC nekuti chiitiko changa chakakosha as part of my electoral reforms ataimhanya nawo. Asi zvakadaro takazoongorora kubuda kwedelimitation iyoyo tikaona kuti sezvo zvaitwa nenguva hayo yanga yakatarisirwa kuti zvinoitwa 6 months before election vanofanira kunge pachibuda report. Takaonawo zvakati one day zvatiri kutsutsumwa nazvo.
Zvimwezve zvamuri kuti munekutsutsumwa nazvo ndezvipi?
Chekutanga inyaya yekuti takaona kuti pane zvimwe zvisina kuteedzerwa zviri mubumbiro remutemo katarisa pasection 161 subsection 3 section 161 subsection 4 yebumbiro remutemo redu. Ino provider kuti panofanira kunge paine almost equal number of voters muma constituencies nemawards. Saka tine nzvimbo dzatiri kuona kuti dzakaiswa vanhu vakati one day vakapfuura 30 threshold kana kuti vari pasi pethreshold inenge ichitarisirwa. Zvakare tiri kuona zvakare kuti pane ma-stakeholder consultations akaitwa apo veZEC vaifamba vachibvunza vanhu mafungiro avo nemaonero avo nezvavangade kuti zvinge zvichikonsidwa panenge pachiitwa delimitation. Takaona kuti maconsultations iwaya akapiwa short notice chekutanga, vanhu havana kupiwa mukana wokunyatsoti vagadzirire kuzotaura neveZEC. Mamwe machona waitozoona advert pamwe zvatopfuura. Saka tinoona kuti izvozvo zvakare zvakabricha bumbiro remutemo pasection 161 subsection 6d yedu bumbiro remutemo inotaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuconsultwa in a fair manner.
Veruzhinji vanogona kuwanawo here gwaro iri rezesini?
Ripoti yedu munogona henyu kuiwana pawebsite yedu www.zesin.org. Ripoti yedu munoiwana ipapo, munyatsoverenga zvizere.